Vanondishuwira kukoromoka vagondisekava Vanasani Bharat ndovakaruzvingo voti harupamire vanopedza une nemasani Bharat kudzungaira kuda kurwisa nevakazodziwa uri dununu benzisani Bharat ndakwira gomo vosara vachiumba zvihuru Tatani nakora vane zvivindi kuda kurwisa nevakazodziwa Tatani nakora ivhura magadzika rinokugumbukira imukatamba neni mwana wache munonaidzwa hadzina kupunyuka bveredza museka mhanza natsauka ndiguma unodyiwa haana kudaidzwa nemunhu mapere muchafira zvuda rangu mwana wache museka watambira dziva rinonyudza musharuwawe vakambozviedza vakapfigwa nembwe munongona nzeve netsono musharukwawe magarira nyanzva muumba haine jecha kurwisa nezodzomumisa chitima namaoko hondo hainokutunga musharukwawe ndinorwirwa nehozana hozana hozana ndinovimba Unganai, hokorodzanai, unganai Varoi ndimi, hokorodzanai, unganai Musaita kusoma, zvigai pedyo munyatsoona Musaita kubvunza, zvigai mega munyatsoona Makandikandira minzwa, ndikaisoseresa bindu Mukandicherera gomba, ndikaridyara muavocado Haina kushanda midzi, kuno kuzodzoriko Haishande midzi Harina kushanda kona kuno kumbonidziko Harishande chinzwere Hamumbondikunda zoro ndongoti mbonenduka Hamubude bobo Ndakato kutsika ikonzi kunyangwe mukayuya Handisimudze jombo Mugati zvimwe inogadzira uchi unoziva Uri seimwe yawe madzikiriri ikoko Makati zamusha kunodya pfumana vatorwa Muchadya nehochi kusvika maziva baba Iwe wakazvikanira wega jeroboa Wotendeka vasingatende kweona zvino wakaura Watambira dziva rinonyudza musharukwawe Vakambozviedza vakapfigwa nembwe.